Paita gakava pakati peZANU-PF nemapato anopikisa. Mushure mekunge ZANU-PF yati hapana zvichagadzirwa pamberi pesarudzo. Sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF, vaIgnatius Chombo, vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasipenera ndezvemugodzi Matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai neinotungamirirwa navamure. Takaenda kunoisa constitution itsva, tikawirana kuti constitution yedu yaakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibate zvese. Machenji avaida ese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzioneke zvakanaka. Saka kana vava kuti gore negore munochinja, aisu hatichaona chekuchinja. Takapeta basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvokuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko, vanhu voona kuti mapurogiramu avo nemapurogiramu edu avanoda ndehapi. Ndiyo chenji yatinoda, inga ndivo vanhu vanotaura kuti chinja maitiro. Saka ngavaende kuvanhu vanotengesa pfungwa dzavo, vanotengesa zvavanofunga, zvirongwa zvavo kuti vada kuitira vanhu vemuno muZimbabwe. Ikoko ndivo vanhu vachataura kuti zvinhu zvakamira sei. Gore negore pakaita maelections pose havadi kusvika vada kuti zvinhu zvichinjwe. Zvinochinjwa zvii? Saka vada kutozobvuma kuti constitution yedu yakanaka, ivo vatohwina chete. So hacho mafambiro anoita maelections. Saka maopposition parties ari kutaura izvi, ndiri kuona zvangu sevari kuda kuita manyawi kuda kuonererwa nenyika dzekunze. Because Russia is a good tower. Ngavata is with the Muno, Zinovaka, the Nature of the Red Lavadi, because the Havana, the parties that are former Kunze, the Rikutora, my instructions, Kubakuva Lengi, Kubaku, my imperialists. So Ngavaka Ragadar, Avambo, Pavaka Tonga Nigayana, because Havana, Salai Nacho, Singadi, we know in Kubaku.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU-PF vasezi yakasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When in the election, no tender chosen. My proposal to candidate to go to Roma, Napino, Rakaita, Narada, Pachena, Sangan Zanukir, Austiniki, Dion Sangan Chet, and Pino Rakaita, Shiratisbo, our Nokuna, Chaiti, Renoe, Zanukir, Pucha, Wina, Nen Kurumbira, Zanukir, Chalanga, and Bakaska.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti ZANU-PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinonyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhira nacho chino ZANU-PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nekuti tinoziva kuti ZANU-PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nekuti tinoziva kuti pakaita mareforms pakaa mbare tipo kunyanyanyanyanya dzekuti kumamishawo kwaanozivaiwo kuti madziche, masadinhu, masabhuku vatova mapolitical komita ezanu. Vachinji vacho vari kutomanikirwa. Saka isu tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwi kunge vari mapolitics, muchirungu vanoti iwo they must be apolitical. Iyo zanu haizvida izvozvo nokuti inoziva kuti inoshandisa madziche, masadunhu, masabhuku kuti iite basa ravo rokuita political komiza vachitinha vanhu semombe kuti vanogodera zano. Saka hazvitishamisi, asi isu ticharamba takatsika madziro vachida vasingadi mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparira chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections. Vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo izvi.
Hatingadaro nokuti handiri kuti ndikurumidze kutaura kudaro tisati tasvika panguva yacho. Parizvino tiri muna 2017, tiri muna mwedzi waApril, saka zvakawanda zviri kuitika. Isu tiri kutaura nevamwe vedu vemaopposition parties, ndinofunga kuti dzichasangana redu renera. Tiri kupa puresha paZEC. Parizvino tiri kulobva kuti SADC, regional organization, tiri kulobva AU, tiri kulobva iyo United Nations vacho zvayo. Saka parizvino handingadi kuti ndimhanye nditi hatipindi maelections. Isu tiri kugadzirira kuti maelections achavero. Uye zvemaelection achaitwa pane maelectoral reforms. Ndogadziro yatinayo ndozvatiri kunangana nazvo parizvino.
Mapoka ese MDC nemamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzemabi-elections achichema nerekuti mitemo yose inobata sarudzo inofanira kugadzirirwa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja pamwe nemapurisa havafaniri kuve nechekuita nokufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. Asi vachombo vanoti vekunze havafaniri kupindura musarudzo dzemuZimbabwe sezvo vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye inokwanisa kuita sarudzo dzayo yoga pasina vekunze vanopindira.
Ngavaende kunoudza izvozvo kuAmerica, vanoudza Trump, vanoudza Theresa May kuEngland kuti izvo maNGOs ari kubva kuno kuAfrica nekuMiddle East aende kunotungamirira ikoko. Kana izvaitika ikoko vozodzoka kuno.
MDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2018. Saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.